Chakagara varambaka kuti havadi kuti titambire muZimbabwe nenyaya yemastadium edu. But tine process yatiri kuita yekuedza kuapila. Saka vanhu vari kubata information mapisini kuti vakapindura somehow. Varinge vaibata zvisiri official. Voda kuti ndo position yavapo. Isusu tiri ine tarisiro yekuti maengagement atiri kuita necaf. Inokwanisa kuzotibvumira kuti tifambe muno. Tichabudisa an official position evisa after tapedzerana necaf. Hatisi kuda kuti tichi pauya tsamba toti zvakati, pauya tsamba toti zvakati. Zvinofanira masamba ari kuchinjana macommunication.
Asika nemaamiriro azvakaita vamwe vari kuti zvanga zviri nani kuti mofanotarikawo zvakare mberi kuti moenda kuZambia, moenda kuBotswana, moenda kuSouth Africa. Muchitaurirana kudaro pane zvamuri kuita here kuti kana zvaramba munozoita sei?
Tine fallback plan yatina yekuti inge izoende kuti zvazorambisika. Bhodhi ragara pasi toita sei. Pane fallback plan iripo yekuti kana zvaramba maybe tinogona kudai. But hatisi kuda kutanga kutarisa izvozvo, tida kutambira muno muZimbabwe. Because kutambira mamwe dzimwe nyika kunotipa disadvantage. For example, travelling yekubva ku Algeria tida kuenda kusouth Africa, hapana econnecting flight inoti kukwanisa kuti tisvike musi wa 27. But hatinge takutosvika musi wa 28. Mapureyazi edu hakwanise kuzorora nekuzotrena because timu racho inenge ichizotambawo
totarisawo imwe nyaya iri kunetsa kuAlgeria iyi ndeyecoronavirus. Mambotaurawo here necaf kuti zviri kufamba sei? Nekuti tiri kuona kuti kuSenegal mitambo yebasketball yamira, kuna na France, kuna na Italy mwe mitambo yambomira.
Takavanyorera vecaf kuti kwatiri kuenda uku ndo mamirira akaita in terms of coronavirus. Saka havasati vatipindura patsamba iyoyo. Wezi taitokumbirawo kuti kana zvaitoita imichi yacho yepostpone kana kuti kotsvaga a neutral venue isina kumboripota macases acho.